vashandi vehurumende nhasi vana nzvimbo yavanga vakaziviswa kuti vachatangira kuratidzira yakakombwa nemapurisa anga akapakatira zvombo uye aine motokari dzanga dzizere mvura inovava zvisinei vashandi vehurumende vane chitsama vakwanisa kusvika pamahofisi epublic service association pavanga vachifanira kusangana apa pasina avadzivisa ndokutanga kuimba zvakaomarara vachigadzirira kuti vanosiya magwaro enyunyuto kumahofisi egurukota rezvemari vamutuli ncuve pamwe negurukota rezvevashandi amai sekai nzenza pavatanga kufamba vachibva mahofisi epsa aya vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana mapurisa abva avavharidzira achishandisa chisimba mushure mekunge varatidziri ava vaedza kumanikidzira kuti vapfuure pamudhuri wevanhu wanga wagadzirwa nemapurisa vamwe vavaratidziri ava vabva vagara pasi zvazoita kuti mapurisa vazvuzvurudze achivadzosera kwanga kuine vamwe vavo sachigaro weapex council amai cecilia alexander neumwe utungamiriri hwemasangano anomirira vashandi vehurumende vamboedza kutaura nemapurisa aya asi mapurisa aramba akatsika madziro achitaudzwa nevakuru vavo kuti kuratidzira uku hakusi kuzoenderera mberi amai alexander vashora zvaitwa nemapurisa izvi vakabva vabvarura magwaro enyunyuto avanga vachida kunosvitsa kuhurumende
kungisirwa nguva hapana chiri kubuda government is not negotiating in good faith mukatarisa muchaona kuti kwakungoti angofunga kutaura nezvemacivil servants ari kwaari wongotaura vamwe ndo vatakanzwa vachiti ha vakangodemonstrata chete tovadzinga yeti isusu tasandisa hurumende ino kwemakore akawanda vamwe vakatauya nezuro unoona chitanzi tinovadzinga isu tine marights constitution yezimbabwe inotipa marights we have got the right to organize saka tendeka ndine even right yekudemonstrata tiri kunyanyisa kutirwadza nezvekutandisirwa nguva kuonekwa sekuti hatina kukwana kumbonzi muchamacha tazoya kuti akumacha tozonzi aiwa mapurisa azochinja maindi azoti hatimachi zvinoreva kuti nyangwe kutambudzika kwedu uku zviri kutoita zvekuronga sekuronga kwavaita kuti tirambe kuti tadzi kumacha mukada kutarisa muchaona kuti pane strategy yarongwa yekuti demo ino isabudirire kusena I think it was around 7 o'clock ndazwa kuti kupsa kwatozara matenga kwazara chii for what purpose isusu tiri vanhu vari kuchema politici zei zenungu
mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe atus vaobert masaraure vatichanetsa ndechekuti hurumende yava emerson munangagwa yave kufunga kuti yave kupandukirwa nevashandi vayo kunyange hazvo vashandi vakangomira nenyaya yekuda kuwedzerwa mari dzemihoro
isusu tinoziva kuti muna novhemba ndo maukapinda isu hatina kukubvisa ndekuti muna novhemba vamwe ari kutya kuti vamuna novhemba rii
oraiti mwedzi wembuzi
ari kupanika kuti yanovhemba season but isusu hatisi kutazve kuitazve matongerwo enyika nyaya yedu ndeyekudya ndeyekuti vana vaende kuchikoro ndeyekuti vana vadii varapwe mukadarisa munangagwa namutuli dehumanizers tarisa kudehumanizer kwaita mapurisa aya I can see a beautiful sister of mine ari apapa auya akapota zvakanaka nakasachenuruka izvezvi nemhepo yakurowa nezuva rapa vakamiswa muzuva vasina kudya kubva mangwanani mawekazi sesu saka mawekazi tiri kudhivhaidwa nevanhu vari kudya anamutuli muve vanogara kuswitzerland mawekazi tiri kudhivhaidwa nanamunangagwa vanochata maplesi kuti afambe kubva mugweri kuenda kubulawayo mawekazi tiri kudhivhaidwa nevanhu vanenge vabva kubig force vachidya mari yedu yose vachiti tikuronga zvinhu zvebhajeti
munyori mukuru musangano reprogressive teachers union of zimbabwe ptuz varaymond majongwe vati vashandi vehurumende vave kunhonga svosve nemuromo zvokuti havachatokwanisi kuenda kubasa kubva zvino zvichienda mberi
are suffering and that's all they're asking for.
Yeah.
They want food on the table and it ends there.
Yes.
The rest of the matter of answer to my problems they don't have to only pan up. No kundira my comrades. The spirit yakunza ipano must continue. We are urging all the other unions to join and the Zimka has made a statement about incapacitation is on the increase.
Yes.
And we expect all the other teacher unions. Other teacher unions, if you are genuine teacher unions,
yes.
Do what must be done for the betterment of the teachers' welfare. Viva teachers, viva!
Viva!
Viva workers, viva!
Viva!
Viva solidarity, viva!
Viva!
I want to thank you comrades for coming. We want to be in solidarity. We want to be in solidarity.
Yes.
Our point is they've started with the doctors. They're coming to the teachers.
Yes.
But we must be prepared. We must be
prepared.
We must be prepared. We must be prepared. We must be prepared. We must be prepared. We
must be prepared.
We must be on the lookout. Today you would be blocking us going there. But we must be prepared.
Yes.
Yes. Yes.
Zvichakadai vamunyaradzi gwisai avo vanoshanda nesangano reInternational Socialist Organization vachave kudikanwa ndechekuti vashandi nevarombo vachibatana voita chinhu chimwe chete mukuedza kumanikidza hurumende kuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika.
Yanguva yekubatana kwemushandi nemurombo wemuZimbabwe. Tataura tachema zvakwana. Yanguva yekushandisa power yedu sevashandi nevarombo. Tikabatana sevashandi nevarombo hapana vanoti tsikunura. Ndakamira muno muna August 1996. Muna August 1996 ipo pano pa PSA ma doctors nema nurses kugomo. Vakaita the first general strike yemasivu 7 in the history of this country. Isusu se ISO were there together nema workers nema students edu wanosanganira vamwe vakutungamirira yezvino takanobatana.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapo unyati kutinzwe kuti sei mapurisa azorambidza vashandi vehurumende kuratidzira iwo akambenge ava pamvumo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asamai Alexander vati vaikwidza nyaya yekurambidzwa kuratidzira kwavaitwa nemapurisa kusangano reInternational Labour Organization ILO.
Saka mari haizinzandi asi ndizvoka isanzi kuti kana vamutundi vacho basa vanitadza zvavo handizizi vaingoreka zvavo zoeta zvimwe zvinarete kudaro uyaiaanemurika saka ndikuti zvakaita izvi kutanga handiti kutanga next week tikuescalate tinenge taapamo zvichienda zvidaro asi tsamba yekwaelo takutonyora nhasi chaiekenda kwaelo muno munyika yatii vashandi tadzinyirirwa tashaya zvokuita tibatsirei dai mutibatsire.
Vamutuli Ncube vati tigovafonera zvakare kuti tinzwe pamire hurumende panyaya dzemihoro yevashandi vayo. Asi vaNcube vakaudza nhengo dzeparamende kumusangano wekugadzirira bhajeti renyika wakaitwa kuVictoria Falls kuti homwe hurumende yakaboka zvokuti hurumende haikwanisi kubhadhara vashandi vayo mari yavari kuda yakaringana neinterbank rate. Vashandi vehurumende vanoti yakwana zvino nguva yekuti vabatane vataure nezvo rimwe chete sezvo vachiti hurumende iri kungochinja-chinja serwaivhi panyaya dzemihoro nemari dzemabhonasi. Vashandi vehurumende vanoti wa havasi kufara kuti hurumende haisi kuvabudira pachena panhaurirano dzavanoita pasi penational joint negotiating council pamusoro penhau dzekuwedzera vashandi mari dzemihoro nemabhonasi vachiti hurumende inozongonzwi kwayotaura pfungwa dzayo mumapepanhau isingashandise misangano yemjnc kuisa pfungwa dzayo patafura. Vashandi vehurumende vanoti mari dzavari kutambiriswa nehurumende hadzichavakwaniri kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo. Pakatariswa kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Hatina kukwanisa kutaurawo naamai Nzenza kutinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.